Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzeduza nasi chishanu zvita 16-2016. Kupesa na kurimu zano PF kunobuda kumusangano wepagore webato iri. Zvikwata zvetimu la Coast ne G40 zvichiimba nziyo dzakasiyana dzinotsigira vanhu vazvinoda. Vamugabe vasati vavhura musangano uyu zviri pamutemo. Vabereki vakawanda vochema-chema neurongwa webazi rezvedzidzo wekuti vanyorese vana vavo paInternet kuitira kuti vawane nzvimbo dzekudzidza muzvikoro gore rinouya. Studio 7 inotarisa zvakaitika kuBritain uko kwaizeyewa chibvumirano cheLancaster House Agreement. Mumwe munhu akaberekwa muZimbabwe ari murume anozvichinja kuita mukadzi. Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM tiri kuzeya zvakabatsirwa kana kuti kutadza kubatsirwa nechibvumirano cheLancaster House Agreement. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona nekudzvinya pakanzi like.